Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 21 2017 Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi Hurumende yotanga kupa vashandi vayo mabonus egore rapera ichitanga nemasoja nevashandi vemubazi rezveutano svondo rino Nyanzvi munyadzi matongerwo enyika dzotaura pamusoro pechibvumirano chavamogen tsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru pamwe naprofesa Walshman Ncube Asi bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti harifi rakapinda mubatanidzwa unaamai Mujuru nekuti maoko avo ane ropa ravakadeura vari muzano PF Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Zvichitevera kunyoreranwa kwakaitwa zvibvumirano zvekushanda pamwe munyaya dzesarudzo kwakaitwa nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru pamwe nemutungamiri weimwe MDC Professor Walshman Ncube vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vamirira kuona kushanda kwezvibvumirano izvi kana nguva yekutsvaga zvigaro yakwana pamberi pesarudzo dzegore rinouya Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoti zvibvumirano zvakaitwa izvinoratidza kuti mapato anopikisa anoda kushanda pamwe chete. Asi vazhangazha vanoti chakakosha muzvibvumirano kuzoona kuti mapato aya achakukwidza sei musarudzo dzegore rinouya.
Asi chikuru chiripo ndechekuti vanofanira kutsanangurawo kuti kubatana kwavo ndekuti vatsvage kundava mugabe pahupresidensi chete here kana kuti vari kutarisira kuti varoda kukwidza vakabatana kubva kuhupresidensi kusvika kumaMP kusvika kumakanzura kusvika kumasenate nokuti sarudzo dzacho dzinobatanidza zvinzvimbo zvese izvozvezvo vakasakwanisa kubatanidzana panyaya dzekuti vanokwipidza sei uye kuti makandidheti avo vanakakamira sei handivaoni vachikwanisa kuzobudirira muchinangwa chavo chokuti vanyise ZANU-PF muna 2018
mashoko avazhangazha atsigirwawo nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika vablessing vava avo vanoti kubatana uku kucharamba kuriko here panozotanga kutaurwa nyaya yezvigaro musarudzo za2018
danho ratorwa nemapato anopikisa ravatsvangirai ravamujuru amai mujuru uye neraprofesa Walshman Ncube ndinoona asi danho rakanaka kuti vave vanoenda kusarudzo vakabatana chatisingadi kuzounzwa kana takusvika kusarudzo kuzopokana pokana kana tozunzwa kuti vanhu vatanza kuwirana nekuti pane nyaya dzekuzowirirana panyaya dzezvigaro nyaya dzemaparliamentary seats nyaya dzemacouncils nemawards kuti vamwe vanenge vakuda zvakawanda avo vachiti isu tisina vanhu vakawanda asi vakakwanisa kumaintaina that unity kusvika nguva yemaelections ndinoona riri danho rakanaka chaizvo
vachitsanangura pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiriri wavo munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati zvibvumirano zvavakaita izvi zvinovapa hwaro hwekuita nhaurirano nemamwe mapato anopikisa kuti vazeye mashandiro avachada kuita pamwe chete
chinhu chinonzi memorandum of understanding igwaro rinopa chibvumirano chemapolitical parties chekuti taakuzoshanda tose asi hachitaure mashandiro azvichaitwa chikubvumirana chete kuti taakuzoshanda tese saka memorandum of understanding inotanga nekutaura zvokuti chii chakaipa muZimbabwe zvakakosa kosha sei kuti mapato abatane yotaura iyo kuti chakakosha kuti mapato abatane kuda kuwandudza mavhoti achatorwa na presidential candidate uye zvekuwirirana kuti chawana presidential candidate mumwe chete. Asi yobva yaenda kuzotaura zvakare kuti pacha sarudzwa vanhu vaviri vaviri kubva mupolitical party imwe chete, wachabva ku NPP, wachabva ku MDC, vachange vachiita nhaurirano yekuti coalition e kana kuti alliance e ichafambiswa sei, so muenzaniso kuti ma MP chamasarudza sei.
Vamonzo ravatsanangura kuti mukushanda kwavachaita semapato anopikisa, mapato ose acharamba achishandisa mazita awo asi vachiita chirwirangwe kuti vabvise bato reZANU-PF pakutungamirira hurumende.
Chakakosha chiri muMOU ndechekuti bato rimwe narimwe richange rakazvimiririra. Hatisi kuzodisrova zvakaita ZAPU neZANU kuti ZAPU neZANU zvakabatana kuforma ZANU. Isusu NPP icharamba iripo neutungamiri hwayo, MDCT icharamba iripo neutungamiri hwayo. Asi patinge takuenda kusarudzo, zviri kwatiri kuti tichaisa presidential candidate umwe chete watinotsigira tese. Tichaisa ma MP ekuti kana tichinge taisa MP angava weNPP, vanhu vese veMDC vanonovhotera munhu iyeye. Kana zvimwe chetezvo, kana taisa MP weMDC, mapato ari kushanda neMDC anovhotera MP iyeye.
Dzimwe nyanzvi dzinoti panogona kunetsa mangwana mamwe mapato achiti anoda kuti zvinzvimbo zvigoveranwe zvakaenzana zvisinei kuti anenge aine vanhu vashoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, bato rinopikisa reNew Democrats of Zimbabwe rinotungamirwa navaElton Mangoma rinoti harisi kuzonyorerana chibvumirano chemushandira pamwe nebato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezviri kuitwa nemamwe mapato. Bato ravaMangoma rinoti harisi kuda kushanda nevanhu vakaita saamai Joyce Mujuru, avo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party. Bato iri riri kuti amai Mujuru vakadziya moto wembavha sezvo vainge vari mubato riri kutonga reZANU-PF ravari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Amai Mujuru vakanyururana chibvumirano navatsvangirai nemusi wechitatu. Chimwe chibvumirano chakanyoreranwa navatsvangirai nemutungamiri weMDC Professor Wolfman Ncube neZuro. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri waamai Mujuru vaGift Nyandoro sezvo nharembozha yavo yanga isingadayirwi. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya kuti tinzwe pamiro yebato ravo.
Chekutanga tingati maMOU atisi kunyatsonziya kuti chii chiri kurehwa chaizvo, pari kurehwa kuzi maMemorandum of Understanding, but chetinoziva ngechekuti takasotaura kare kubudikidza ngegwaro redu recode mubatanidzwa kuti isusu tichashanda nemapato ezvematongerwo enyika ane vanhu vane pfungwa dzakafanana nedzedu kubvisa mugabe. Saka ajenda iyoyo tinayo, but zvezvibvumirano zvokunzwisisana izvatisi kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kumboitika ipapo.
Asi vatsvangirai vakambotaura here nemi nenyaya yekuti mushande pamwe chete?
Isusu tisu takatotaura navatsvangirai tichiti ngatibatane tishande pamwe chete kubvise ZANU-PF, kwete kubatana nevanhu veZANU-PF kubvise ZANU-PF.
Vamuri kuti veZANU-PF ndianana?
Aiwa, varimo vano vana Mutasa, vana mai Mujuru and so on, vanozikana zvavo vanhu veZANU-PF.
Saka ima hamusi kuda kuti mushande nevanhu vakaita sana mai Mujuru nana Mutasa?
Bato redu reRenewal Democrats of Zimbabwe pacongress yaro muna 2015 rakaita chisungo chekuti harisi kuzoshanda nevanhu vane kupomerwa kwekumbunyikidze kodzero dzevanhu vakaita savana mai Mujuru nana Didmus Mutasa, vakakomita etinoti crimes against humanity. Saka isusu tiri kuti isusu zvedu hatikwanisi kushanda nemunhu ane ropa mumaoko. Tine urongwa hwokuzoripe vanhu vakaurayiwa kubvira panguva yekukura hundi. Saka kana tabatana nana mai Mujuru, muhurumende iyoyo haizokwanisi kuti izenge ichizoripe mhosva dzakaparwa ndana mai Mujuru, nokuti ivo pachezvavo tinenge tichida kutovatonga.
Asika zvinonzika munhu anozobatwa nemhosva kana aenda kumatare evamuchauraya, muone here kuti mune makuita mutongi uye muchuchisi?
Isusu zvedu tinotichi they are guilty until proven innocent.
Avanga vari mutauriri webato Renewal Democrats of Zimbabwe vapisha emuchauraya vachitaura vari parunare kuchipinge na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yazadzikisa chivimbiso chayo chekubhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemabhonasi egore rapera kutanga mwedzi uno zvichitevera kutambira mari idzi kwevari mubazi rezveutano nhasi. Vari muchiuto ndo vakatanga kutambira mari idzi nechipiri chesvondo rino. Hurumende yakakundikana kubhadhara vashandi vayo mabhonasi avo muna mbudzi wegore rapera izvo zvakazoita kuti ivavimbise kuvabhadhara mukati memwedzi mishanu kutanga mwedzi uno. Mapurisa nevashandi vekumajeri vachawana mari dzavo mwedzi unouya, varairidzi vachizowana muna chikumi. Vamwe vashandi vehurumende vose vanozotarisirwa kuwana mari idzi muna Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano ravana chiremba vehurumende reHospital Doctors Association of Zimbabwe, Dr. Edgar Munatsi, vanoti vashandi vatambira nemufaro kuzadzikiswa kwechivimbiso ichi nehurumende sezvo vanga vakatarisira mari dzavo nemaziso matsvuku. Asi Dr. Munatsi vanoti kunyange hazvo vashandi vakwanisa kuwana mari idzi hadzichina chiremera chebonasi sezvo dzauya mushure memwedzi mishanu kubva pavakanga vachifanirwa kudziwana. Ngatidzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvimbiso yehurumende kuti vachapa vanhu vanoshanda muboka rezveutano mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapfuura dzabudirira. Mushure mekunge nhasi ranga riri zuva remukoro vashandi vemubato rehurumende vese vari kuratidza mufaro kuti mari yavo yebhonasi yauya.
Tichiona kuti panga patopera mwedzi mishanu kubva panguva yamaifanira kunge makawana bhonasi irori, mari ichinechiremera here chavanga vakatarisira chebhonasi? Tichiona kuti yazouya kwapera mwedzi mishanu.
Iroro idambudziko guru nekuti mukatarisa kuti bhonasi yaifanira kunge yakauya gore rapera. Izvozvi kwatova nemwedzi mishanu tatanga gore mushure mekunge yaifanira yakauya. Pane vamwezve vashandi vehurumende vasati vawana, zvakanzwa kuti vamwe vachawana nemuna August. Izvi zvinovhiringa pakuti mari iri value yayo yaifanira kunge inayo pakushanda kwayo sebhonasi inenge yakushaya chimiro. Saka tinokurudzira hurumende kuti zvichienda mberi zvakangonakawo kuti vanhu vawane bhonasi mugore ravanenge vaishandira.
Manga muine zvimwewo zvinyunyuto nezvichemo zvamaidawo zvigadziswe nehurumende mazuva amamboramwa mabasa aya, pane zvati zvagadziriswa here?
Ya, ndingati patakanga takaramwa mabasa pakuzodzokera kubasa kwatakaita pane zvatakanga tabvumirana. Zvatakanga tabvumirana izvozvo hurumende yazadzikisa. Takanga tabvumirana nekuti vakanga vatitauriraiwo kuti vachaunza bhonasi uyezve mari yenobhadharwa nachiremba pakushanda kwawanda husiku kana kuti yeon kuallowance vakanga vati ivo vachawedzera ne$72 inova yawedzerwa muhoro wawatambirwa nemachiremba muzuva ranhasi.
Ko, nyaya dzemabasa evana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo zviya zvamairwira?
Mabasa akanga avakatipromisa mabasa aripo nekuti vana chiremba vakanga vapedza zvidzidzo zvavo. Vamwe vacho vakatowana mabasa izvozvi kutaura kuno vave kutoshanda kuzvipatara zvekumaruwa kana kumaruzevha. Asi dambudziko riripo nderekuti tichienda mberi hurumende inofanirazve kuti vagadzirire nekuti kune vamwe vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa vanofanira kunge vaine vimbiso yekuti pavanopedza vanowanawo mabasa yekuti vashande muzvipatara zvehurumende vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari sachigaro wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz vashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari pedyo nekuferefetwa kwenyaya yekupfurwa kwevanhu muFrance vanoti tsamba yakanyorwa neruoko ichipembedza chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State yakawanikwa pedyo nemurume aive nepfuti anofungidzirwa kuti ndiye akapfuura nekuuraya mupurisa nemusi wechina muParis. Nhengo mbiri dzedare reparamende muAmerica dziri kushushikana neurongwa hwemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump wekuda kuderedza rubatsiro runopiwa dzimwe nyika apo mamwe matunhu enyika yeSomalia nenyika dzakaipoteredza atarisana nenzara inotyisa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mamiriyoni eupenyu anogona kuponeswa kana vanhu vane chirwere chehepatitis vakaongororwa uye kurapwa zvirwere zvine njodzi izvi. Muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekufambirana nenguva uye senzira yekuvandudza kushandiswa kweumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology mukuedza kuwedzera rutsigiro rwaro, bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rakaparura chirongwa chekushandisa app yepanharembozha inoita kuti bato iri rikwanise kuzvishambadza kuvanhu. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
App iyo inonzi Morgan Tsvangirai 2018 yakaparurwa musi wakubvumbi 18 iro rinove zuva rekucherechedza rusununguko rwenyika uye inoshanda panharembozha dzechizvino zvino kana kuti masmartphone anoshandisa software yemaiPhone kana maiPad pamwe chete neAndroid. Kana munhu wave neapp iyi pafone pako unokwanisa kupinda pamuzinda kana kuti pawebsite inoti www.votemorgan.org iyo inokuratidza zvinhu zvakawanda pamusoro pavatsvangirai nebato ravo uye unokwanisawo kubvunza mibvunzo, kutenga mbatya dzakasiyana-siyana kana kupawo mari kubato iri. VaNigel Gambanga avo vanoenyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vachishanda vakazvimirira vega vanoti kuparurwa kweapp iyi kwakanakira bato reMDCT vachitiwo izvo zvinoratidza kuti bato iri riri kufambirana nenguva.
Zvakanakira mobile application iyi ndezvekuti bato reMDC inokwanisa kutaura nevanhu veZimbabwe ichivaudza zvese zvairi kuita uyezve pamusoro peiyo macandidates ayo before sarudzo yekuya ya 2018. Rimwe dambudziko rinosimbowana mabato akaita seMDC asiri iyo bato rezanupf kutonga ndeyekuti dzimwe nzvimbo dzinowanikwa nhau dzakaita seZBC neHerald kazhinji kacho hadzidi kunyora pamusoro pezvemamwe mabato akaita seMDC zvakanaka. Asi kana MDC ichikwanisa kugadzira iyo nzvimbo yayega zvakaita semobile application inogona kutaura nevanhu vese Zimbabwe zvakanaka pasina kumbunyikidzwa kana kurambidzwa kutaura zvinhu zvakanaka.
Kubvira pakaparurwa app iyi kusvika pari zvino pane vanhu vane chitsama vanyora pawebpage inofambirana neapp iyi vachirumbidza urongwa uhwu. Mumwe wevanhu ava ndemumwe azviti anonzi Shelton Chiyangwa uyo ati app iyi yakanaka zvikuru uye anovimba kuti bato reMDCT richakwanisa kugadzirisa zvimhingampinyi zvose zvarakatarisana nazvo kuti rigokwanisa kukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa mugore rinouya. Asi vagamba ngavanoti kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vave kushandisa masmartphone anokwanisa kuenda paindaneti, vakawanda vavo vanoshandisa zvinhu zvakadai seWhatsApp pamwe neFacebook chete sezvo zvine mutengo uri nani. Vanoti nekudaro havaone vanhu vakawanda kunyanya vekumamisha vachishandisa app iyi.
Zvinonetsa muZimbabwe ndezvekuti mamobile applications anowanzoonekwa sekunge anodhura nekuti anoda kushandisa internet and vanhu vakawanda muZimbabwe havana mari yekuti vatenge internet, vanoona kunge zvinodhura. Saka vanozongoti regai tisiyane nazvo tongoshandisa nhau dzatinowana kubva kune hama neshamwari kana kuti dzinotumirwa pane mamwe maapplications akaita seWhatsApp neFacebook. MDC inofanira kuziva kuti pachange pane dambudziko rekuti vanhu vakawanda vachangotadza kutora iyo application yavo yavagadzira sezvo isiri paWhatsApp kana paFacebook, and izvozvo zvichatadzisa vanhu vakawanda kuti vawane nhau dzacho dzeMDC dzavakuda kuti vawane kubva paapplication ipapo.
Vasoul Kabweza ndiwo mupepeti webepanhau repaindanet rinonzi Taxim. Vakabweza vanobvumiranawo navagambanga vachitiwo vanhu vakawanda munyika vanonyanya kushandisa WhatsApp neFacebook uye havaone veruzhinji vakawanda vangakwanise kuburitsa imwe mari kuti vakwanise kushandisa app iyi.
App itsva iyi yeMDCT handioni vanhu vakawanda vachiishandisa nekuti vanhu vangojaira kushandisa zvemabhando. Vanhu vanozoti kune WhatsApp bhando kana Facebook bhando, saka vanhu vakangopinda mubhando ravo iroro ndiyo internet yavo yavanotoshandisa iyoyo. Zvino ukaita imwe app iri kunze kwezvinhu izvozvo zvinonetsa kuti vanhu vaishandise. Vanhu vanenge vasina mari yekuti vaidownload kana mari yekuti vaise mufoni mavo vakwanise kuona zviri mukati meapp iyoyo.
Mumakore apfuura vebato reMDCT vakamboita urongwa hwekushandisa nhare mbozha mukuedza kutaura nevatsigiri vavo vachishandisa kambani yeEconet, asi vakazomira kuita izvi mushure mekunge kambani iyi yatyisidzirwa nehurumende. Pavabvunzwa nezvazvo uye kuti vanofungei nemaonero ekuti app iyi haikwanisi kushandiswa neveruzhinji, mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 parunare kuti hapana zvakawanda zvavangataure pamusoro penyaya iyi, sezvo vati kuita izvi kungave kufugura hapwa kungazobatsira vamwe vavanokwikwidzana navo mune zvematongerwo enyika. Vatamborinyoka varambawo kubuda pachena kuti bato reMDCT rakashandisa mari kuita app iyi pamwe newebpage inofambirana nayo. Vakabweza vati sekuziva kwavanoita zveICT havafunge kuti pane mari yakawanda yakashandiswa pakuita app iyi, vachiti kuita zvinhu zvakadaro hakudeedzeri mari yakawanda. Vatiwo zvingabatsire vebato reMDCT kuti app yavo ive inokwanisa kubatanidzwa nezvimwe zvakadai seWhatsApp kana Facebook, izvo zvinonyanya kushandiswa neveruzhinji, uye kuti vaitewo urongwa hunoita kuti kana hurumende ikafunga kuvhara zvinhu zvakadai seWhatsApp neFacebook, vebato iri varambe vachikwanisa kuramba vachitaura neveruzhinji.
Maonero edu, muZimbabwe munogona kunge kune vanhu vanokwana 5.2 million vanoshandisa WhatsApp month yese. Saka kuwana nzira yekuti vakwanise kutaura nevanhu apa WhatsApp zvinhu zvine musoro kudarika kuita mobile app iri payo yega. Zvimwe zvaikwanisa kuita kuita kuti app yavo iyi ivewo nemukana chero mushoma wavo zvavo wekuti ishandiswe ndezvekuti vaikwanisa kuita kuti idyidzane dyidzane neWhatsApp. Vanhu vakwanise kuti kana vari mumobile app iyi vanokwanisa kutora zvinhu imomo vachikandira shamwari dzavo paWhatsApp vachitaura nezvezvinhu zvavanenge vachiona muapp umu.
VMDCT vanowanzochema-chema nerekuti vanoshayiswa mukana wekuzvishambadza kune veruzhinji panhepfenyuro dzehurumende pamwe nemumapepanhau acho. Nyanzvi dzeICT dzinoti kuvepo kwemasmartphone pamwe neinternet kunogona kubatsira mapato anopikisa padambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNorth Korea. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence, avo vange vachishanya kunyika dzekumabuda zuva dzemuAsia, vakayambira North Korea kuti yave kupinda nemwenje mudziva netsika yayo yekupota ichiedza zvombo zvayo zvehondo nekugadzira mabhambo ane michetura wenyuklia. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeSouth Korea vaHee Wang Yo-an, vaPence vakati America ichashanda neSouth Korea munyaya dzechiuto kudzivirira kubva kuNorth Korea. VaPence vakati America ichashanda neSouth Korea munyaya dzechiuto kuzvidzivirira kubva kuNorth Korea. VaPence vakati kubombwa kwakaitwa Syria neAfghanistan neAmerica mavhiki maviri apera munongedzo wekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakazvipira kurwisa nyika dzinozvidza nyika yavo. Vakati North Korea haifanire kudenha America nekuti vaTrump mutungamira akazvipira kudzivira America kune vanoda kuita zvehunhubu. America mwedzi uno yakabomba Syria nemabhambo emhando yematomahawk anosvika makumi mashanu nemapfumbamwe mushure mekunge hurumende yenyika iyi yabomba vakaipandukira ichishandisa muchetura kana kuti chemical weapons. Muchetura uyu wakarambidzwa kushandiswa muhondo neUnited Nations. KuAfghanistan, America yakadonedza bhambo guru rakatsemura mapako ainge akawanda vanofurikidza mwero veIslamic State. VaPence avo vana baba vakaenda kuhondo ya1950 kusvika muna 1953 inonzi Korean War pakati peNorth Korea neSouth Korea vakaenda pamuganhu weNorth Korea neSouth Korea vakati America yakagadzirira kurwisa North Korea ikada kuramba ichiisvokosva. Vapenzi vanoti chido chavo ndechekuti paitwe naurirano murunyararo asi vakati izvi zvikaramba vakagadzirira hondo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNorth Korea. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chatarisana nemutoro wekuedza kuratidza kuti kutora kwacho mukombe weIndependence Trophy aiwe asiri masanga. Mike Rukariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chatarisana nerwendo rurefu apo chakananga kuColliery kunosangana nehwange iyo ine nhoroondo yakasimba yekudambura zvikwata pamusha payo. Dynamos inofanira kuratidza kuti kurova kwayakaita Capes United neHighlanders muIndependence Trophy anga asiri masanga nekutora mapoints ese matatu kuhwange uko vanga vachingotatarika kukunda kwenguva refu. Vanotevera chikwata ichi vanoti zvavakaita paIndependence Trophy inzwisa yezvavanenge vachiita gore rino. Mumwe wavo vanola nemurape vachiti chitima cheDimbare chasimuka chakananga kutora mukombe weleague.
Takudzoka muchaichezvi kuzi takatora maplayers ende tine majuniors akauya vafana tikufamba tadzoka pakuti Dimbare.
Mumwe muteveri weDynamos muzvare Rosemary Chansaita vanoti vatambi vavo avo vaimboshorwa vachinzi vana vadiki vave kuratidza zvavanokwanisa kuita. Dimbare yakamuka chibhebhenenga nekudambura Capes United pamwe neHighlanders vatambi vakaita saEmmanuel Mandiranga, PS Makaha, Masimba Mambare naOcean Mshure vachitamba sevakasvikirwa. Asi murairidzi wavo Lloyd Mtasa ayambira vatambi ava kuti matambiro akanaka avakaita pamitambo yemukombe hazvireve kuti itikiti rekutamba muchikwata ichi, achiti iye mutambi wese anofanira kurwira nzvimbo yake apo vari kunotamba nehwange.
Dynamos vanhu vanoda kuhwina mazuva ese kana vatamba zvakanaka nhasi nekuti vatamba zvakanaka nhasi mangwana kana ukasatirena zvinhu zvakanaka hatikutambiso kutirena kwavo nengochiita tichiita gadziri redu yegemu rinouya ramangwana ndo zvinoita kuti utambe.
Zvakamira zvakadai chikwata chiri kutungamira makundano aya chengezi Platinum Stars chinenge chiri muNational Sports Stadium umo chiri kubandana neYada. Ngedzi ine mapoints ese mapfumbamwe kubva mumitambo yavo yese mitatu. Sachigaro wavo vaJeremiah Gateson vanoti vari kuda kuratidza YADA kuti chii chinonzi ngezi Platinum Stars. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Haumain versus Chapungu Luveve Stadium, Sondo Triangle versus Chicken Inn Gibo Stadium, Shabani Mine versus Harare City Maglas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana kwakaita vatsvangirai Amai Mujuru navanxube Svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inotanga kupa vashandi vayo mabhonasi egore rapera ichitanga nemauto nevashandi mubazi rezveutano. Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzataura pamusoro pechibvumirano chavamogen tsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru naprofesa Welshman Ncube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngolwesihlanu ngenjabulo ngomhlaka 21 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT selisungule uhlelo lokudinga usekelo ngaphambilini kukhetho oluzayo lisebenzisa ubulembu be-internet.
Ngithusa kakhulu ngu-Hosman Oncube ubaba. Singakhohlwa ukuthi eqala ukuhlamuka ku-MDC vele kwathiwa ungumthengisi udlisitheni ngowezana. Kodwa into aseyenzile usetshengisa ukufakaza ukuthi vele yena ngokwakhe is just an opportunist politician uyasetshenziswa. It's very sad.
Uzulu weMathebeleland uveza imbono etshiyeneyo phezu kokubambana kwe-MDCT le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kanye lebandla likankosikazi Joyce Mujuru. Kwezemidlalo iqembu le-Black Rhinos linqobe leBantu Rovers emdlalweni we-Castlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisungule uhlelo lokudinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo lisebenzisa ubulembu be-internet. Kubika uMavis Gama.
I-Apple ethiwa Morgan Tsvangirai 2018 isungulwe mhlaka 18 Mabasa. Isebenza kuba makhale kukwini bakulezi nsuku ama smartphone engaba ngama iPhone, ama iPad loba ama Android. Nxa umuntu ethe wabalayo i-Apple kumakhale kukwini wakhe uyanelisa ukufinyelela ikhasi lebulenjini i-web page etshengisa unengi phezu komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lebandla lakhe kanye lokuba uzokwanelisa ukubuza imibuzo, ukuthenga impahla ehlukeneyo yebandla loba ukufakela leli bandla usizo lwemali. Umnumzana Nigel Gambanga ngenye yengcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku lezokukhulumisana AICT esebenza ezimele. Yena ke uthi ukusungulwa kwale app kuyisibonelo ukuba MDCT ihambelana lesikhathi. Kodwa umnumzana Gambanga ethi lanxa iningi labantu elizweni lisebenzisa omakhalekhukhwini bohlobo lwama-smartphone anelisa ukufinyelela indlela zokukhulumisana zebulenjini, iningi lisebenzisa kakhulu ama-apps awe-WhatsApp le-Facebook ngoba ebiza intengo ephansi. Ngakho-ke akaboni kuzaba lula ukuyisebenzisa le-app kwabaningi kakhulu abemaphandleni. Eminyakeni eyedlule abe-MDCT bake basungula uhlelo lokukhulumisana kusetshenziswa umakhalekhukhwini emizameni yokukhulumisana lula labasekeli bebambisana labenkampani ye-Econet, kodwa lwamiswa lolo hlelo ngemva kokwethuselwa kwabe-Econet. Isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka utshele Studio 7 ukuba engake akhuluma okuningi ngalolu hlelo ngoba wenze lokhu kuyikuhlakaniphisa abanye bamabandla ezombusazwe. Abebandla le-MDCT bavame ukukhalaza ngelokuthi kabatholiswa thuba lokukhankasela emisakazweni kahulumende kanye lamaphephandaba. Ingcwethi ze-ICT zithi ukuba khona kwabomakhalekhukhwini, ama-smartphone kanye lobulembu be-internet kulakho kusiza abamabandla aphikisayo ukuluqeda lolu dubo. Sekulabambalwa asebelobe imibono yabo kule iwebsite besebenzisa leyo app lokhu isunguliweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu weMathebeleland service imbono ehlukeneyo phezu kwezivumelwano zokusebenzelana phakathi kwebandla leMDCT, leMDC kanye lele National People's Party. abakhokheli bababandla la abathi umnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Joyce Mujuru lomnumzana Washman Ncube balobelane izivumelwano lezi kuliviki. Unompumelelo moyo usipha loludaba.
Abantu abanengi bathi ukulobelana izivumelwano ngudlu kaMjuru uNcube loTsvangirai akuthembisi ukubambana okuqotho okungaletha izithelo kukhetho oluzayo. Amalunga eMDCT wobulawayo bekhala ngokuthi abangaziswa ngezivumelwano ezikhona, ngakho nyeke bakhuluma ngakho kusaseluhlaza kibo. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Zinhle Moyo uthe okwenziwe nguNcube kuyadanisa.
Ngithusa kakhulu nguHosman Ncube ubaba. Singakhohlwa ukuthi eqala ukuhlamuka kuMDC vele kwathiwa ungumthengisi udlisitheni ngwezana. Kodwa into aseyenzile usetshengisa ubufakazi ukuthi vele yena ngokwakhe is just an opportunist politician oyasetshenziswa. It's very sad. Abanye simbone engumuntu osithengisileyo thina abantu abavela ngangapha kukwaShangani.
Umnumzana Sengizo Chabangu yena uthe yinto enhle abayenzileyo, kodwa kukhona okuchaya amanzi ngoba ingwalo zeziqondiso ezivunyelanayo azicaci.
Kukhona ke okungacaciyo njalo okuchaya amanzi. Ngakukhangela kahle kahle ugwalo olusayinwe ngumama uMjuru lomongameli uTsvangirai belulugwalo yini olule signature kaProfessor Ncube. Ubusuthatha futhi ugwalo olusayinwe nguProfessor Ncube lomongameli uTsvangirai bekukhona yini signature kamama uMjuru. So ngalokho ke kakucaci.
Umongameli we-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthe amabandla alelungelo lokuzikhethela amabandla okusebenzelana lawo, kodwa ngokumazi kwakhe uTsvangirai akamthembi engabe eseginyiwe uNcube nguTsvangirai.
Umnumzana Tsvangirai lo Westman Ncube lo Joyce Mujuru balelungelo lokuthi bakhethe iloba ngubani abafuna ukuthi basebenzelane laye. Kodwa thina abe-ANSA sithi thina esesike sakubona ku-MDC okukhulunywa nguTsvangirai ukuthi uyavuma ukuba bona ngokwehlukana ngo-2005 ekase sikhona ngaleso sikhathi kasizwa ekhuluma lutho ngokuthi okwenza bahlukane kuyini.
Abantu basele bebambe owangaphansi ngezivumelwano zokusebenzelana ezilotshe kuyona le iviki bethi zizachiya abanye bedanile ngoba uTsvangirai nguye yedwa owaziyo okumunyethwe yizo. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Kurawone Chiwayi yena usethumele imibiko ethi lokhe bekukhode njalo kusahluko 1-3 bayavunyelwa ukuthi basebenzelane lamanye amabandla angaphandle komanyano. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izisebenzi izikahulumende ezogatsha lwezempilakahle zithole amabhonasi azo anyakenye namuhla. Izisebenzi lezi zigoqela abongi labodokotela. Amasotsha lawo ahole kuliviki. Uhulumende wayevele ethembise ukuthi izisebenzi zakhe zizaqala ukuthola amabhonasi azo kulinyanga ngemva kokwehluleka ukuzihlawula nyakenye. Amapolisa wona azahola ngenyanga ezayo kuthi ababalisi bahole ngoNhlangula. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo yena othi ukuphuza kwahulumende ukubhadala izisebenzi zakhe into edanisayo.
Okuqala, uhulumende wezane-PF utshengisa izisebenzi zikahulumende ukuthi akalandaba lazo, wenza umathanda kibo ngokungabahlonisi abanika imali zabo. Njalo futhi okunye kwesibili ukuthi sebezama ukuthi bazijezise besenzeka ukuthi izisebenzi zikahulumende zithathe bephezulu ukuthi hayi sebeguqule izenzo bona bengaguqulanga waba badlulisekela ukuthi bayetshentshe ugeda luka-2018.
Ekupheleni komnyaka, njengoba iZimra isithi sikhanya sisenelisa ukuqoqa imali ezwayo, libona uhulumende esenelisa na ukuhlawula amabhonasi ngesikhathi?
Angiboni ukuthi uhulumende angakwanelisa. Kutho ukuthi imali yena leyo asebeyinike isebenzi yahulumende yiyo imali eyenziwe yiZimra. IZimra ihambe siyatshontshela abantu abadubekayo phansi izimali zabo besenzela ukuthi bayebhadala amabhonasi.
Elina, njengebandla Makhumalo, kuyini elingakuthembisa izisebenzi zikahulumende alubana lithe langena embusweni ngokhetho oluzayo?
Thina njengebandla le-NDC eqhuthela ngubaba uTsvangirai sithi izisebenzi zikahulumende ziyasebenza gadalala ukuthi zikole, njalo kasikhulumi into engazange yenzakali. Uhulumende wenkazathi sakutshengisela khonokho ukuthi izisebenzi zikahulumende kumele zikhone ngesikhathi, amabhonasi zikhone ngesikhathi. So asonto esithi hhayi kasiyazi esake samtshengisa sogadatshela kekeqesa thina khona sigqela siya phezu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ukuqala ukuphaphela egcekeni lendizamtshina elise-Victoria Falls okuza kwenziwa zindizamtshina zenkampani ye-Ethiopian Airlines. Sokuphela ingenjalo ithemba lokuthi leli dolobho lizathuthuka ngenxa yezethekeli. Igceke lendizamtshina leli lakhiwa kakutsha ngemali engena kuzigidi ezilitshumi lamatshumi amahlanu, i-$150 million, eyayisikwelede esavela kwele China. Igceke leli selisenza kube lula ukuthi indizamtshina ezinkulu zenelise ukuphaphela kuleli gceke. Sokule ndizamtshina ezivalisa ezeRwanda Airways leSouth African Airways Airlink ezifika kugceke leli njalo zikhangelelwe ukuqhubeka zisanda. Kodwa ukansila weVictoria Falls umnumzana Efias Mabuwe utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi indizamtshina eziphaphela kuleli dolobho zifika zilabantu abalutshwana kakhulu.
Ye, i-interest kukhanya ikhona sibili evela kuma-companies, ama-airlines amakhulu in Africa especially. Because already sesilo Ethiopian Airways, the papa from the falls or through Victoria Falls and from Chaga One May, Kenya Airways layo isitshengisele interest yokuthi la iqalise ama direct flights to Victoria Falls.
Manje sokulomahluko yini nxa ukhangela ibusiness kumbe singathi thina abantu ababuya ukuthi bazokwethekelela baba sebebaningi?
Okukhona okwakathesi ngama-companies engathi khona bakhangele ikusasa yeZimbabwe. So bafuna ukuthi behle bebambe i-space ngoba iZimbabwe entsha siseduze ukubuya. So nxa sikhangele ama-clients kumbe esingathi abathekeleli ilizwe lethu, ngakukabi lomahluko kangako. Abantu laba ama-company lawa bafuna nje ukuthi behle bebambe imat zemelele u-2018 kipha umgabe sifake uTsvangirai then i-tourism yethu iphakame siya phambili.
Manje zona lezo indizamtshina okuthiwa sezibuya khonapho e-Victoria Falls ziyaba zigcwele yini ngokuzwa kwakho?
Ziyabe zingagcwalanga njengoba ngitshilo nabantu nje abakwaziyo ukuthi sesiseduze ukuthi sithathe isifula siye eKenani. So bangatholakala bengekho bengabambanga indawo kumarket yama-airlines bangasalela emuva. But zona sibili ukugcwala ngizwa kuthiwa ziyabe zingagcwalanga.
Umnumzana Efias Mambume ngukansila wedolobho leVictoria Falls ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. livestock namhla sixoxa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo aseqinisa umkhankaso wokumanyana ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukatsha lwezomvikela kwele Kenya luthi amasotsha alo asebenza phansi kwebutho le-African Union elilondoloza ukuthula kwele Somalia aluse abhidliza inkamba yabalwa becatsha besimosli amabedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab abulala amalunga alelo qembu edlula amashumi amahlanu. Ibhanga lamazwe womhlaba ele World Bank lithi isilinganiso semali ethunyelwe emazweni asathuthukayo ngabadabuka khona asebehlala kwamanye amazwe lehlile ngesilinganiso sokwedlula kancane okubili ekhulwini i-2.4% ngomnyaka odluleyo. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olunika amazwe emhlabeni jikelele uncedo olujiyeneyo ole-US Agency for International Development kumbe USAID solunike imali i-National Election Committee yeCambodia ukwenzela ukuqhuba ukhetho kulelo lizwe oluza kwenziwa lonyaka langomnyaka ozayo. Imali le ezasetshenziswa okweminyaka emibili ephose ifike izigidi ezimbili zamadola eMelika, $1.8 million, ibizwa ngokuthi Cambodia Election Management Project. Izancedisa kunhlelo zokufundisa uZulu ngezokhetho njalo lokulungisa okuningi okujayele ukunqabela ilizwe leli ukuthi liqhube ukhetho olubalulekileyo. I-USAID yake yancedisa i-National Election Committee yeCambodia ukuthi ihlolisise indlela enza ngayo ukhetho njalo nokuthi kulungiswe ugwalo lokuvota. Imali le esanda kunikwa uhlangothi lolu izakwenza ukuthi kuqiniswe okunye kwalokhu okwake kwenziwa phambilini. Uhlangothi lwe-USAID lwabunjwa ngomnyaka ka-1961 ngumongameli John F. Kennedy ukwenzela ukuthi luncede amazwe achiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1992, i-USAID isinike eleCambodia ibhiliyoni lamadola eMelika. Omele iMelika kweleCambodia u-Ambassador William Hurt uthi ukuphatheka kukhetho kuletha umbuso kaZulu emazweni. Uthi sebekhangelele ukuthi bazasebenza le-National Election Committee, inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ezombusazwe, ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Cambodia.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leBlack Rhinos linqobe eLebantu Rovers nge-3-0 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Abalitshayele emambuleni kwiqembu leBlack Rhinos ngababalisa uMilton Kureba kanye loSydney Ngenyama bona abahlohle ngehlandla lokuqala lomdlalo kwathi lesithathu livele kufara ibhanda yena ohlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo njalo iqembu leBulawayo City lizanqikelana leqembu le-FC Platinum enkundleni eBarber Fields woBulawayo. Komunye umdlalo ozakuba sedolobheni lakoBulawayo iqembu leHawmine lizemukela eLichapungu enkundleni eluveve kuthi iqembu leHadala lizadlala leqembu leNgezi Platinum enkundleni eNational Sports esikhodlweni iHarare. Ngesonto iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leZPC Kariba enkundleni eBarber Fields eMagumeni. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo ngolwesine umqeqeshi weqembu leHighlanders u-Errol Agbay uthe bazabopha ziqine ngoba kalijiphanga ngitshola kancane iqembu leZPC Kariba.
ZPC is not an easy team to beat them if they have to steal
us. Iqembu leZPC Caribou akusilo qembu elidle kalula njalo nxa belokhu belabadlali engababona nyakenye utsho ukuba baliqembu elingozi. Thina silabadlali abampalo abalimeleyo kodwa sikhanyelele ukuba omunye walabo uRahman kuliviki uyabe ekhona ngoba usepholile.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu leTriangle lizemukela eLichikenini enkundleni yeGibo, iqembu leWangeli lizadibana neqembu leDynamo senkundleni yeColliery, iqembu leCapes United lizajana neqembu leCholocho enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi iqembu leJapani Mine lizanqikelana neqembu leHarare City enkundleni yeMandava. Sikhangele ukuba amaqembu azadlala njani kwilimpela viki kuviki lesibili lesigaba se-Southern Region Soccer League. Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni yeWhite City, njalo wakuqala ozadlalwa ngehola lethumi lambili uzakuba phakathi kweqembu leTalent Vision leqembu leChiwororo. Owesibili ozadlalwa ngehola lesithathu emini uzakuba phakathi kweqembu leZim leBhathi leBhosa 90. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa, iqembu leZithara People lawayo province lizadlala lele Victoria Falls Tigers enkundleni Fairbridge, kuthi iqembu leCas Mine lizemukela ele Makakasi enkundleni Tech Mine. Ngesonto kulo mdlalo owodwa njalo, iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leZPC Caribou enkundleni Hartsfield. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Uwoza Friday lamhlanje silomculi we-hip hop osakhulayo uThamsanqa Nyathi oyaziwa ngabanengi ngelokuthi GTI. Lo mculi wethu le indlikizane yengoma entsha eyamukelwe ngenjabulo ngabanengi elesihloko esithi sesifikile. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ngoma liyana actually I had Kelvin on the chorus and represent beats on like he did the instrumental. Ngiyokukhuthaza wonke umuntu olephupho ukuthi ayenza ngathi iphupho lelo useliphila lelo la. So mina ngakhangela nje ama dreams wami ngabehave as if into esiyenza kele and actually it's happening in my career.
Yini amaphupho akho okhuluma layo kule ngoma?
Amaphupho wami is to penetrate the industry. Number one nje ngifuna ukuthi abantu babelieve in their dreams. Ukuthi wonke umuntu abona ngathi into ayifunayo isiyenzakele already, just the law of attraction. So into nje akade ngikhuluma ngayo. And then number 2, ngifuna abantu ukuthi babekwazi ukuthi ama dreams ethu they are possible ukuthi ayenzakale. Khale zimatho zikhatheleki kusadalala i-success akizichiphu kanti uthi ngamaqanda. So I check le ikomfa ku Kelvin because Kelvin is an inspiration to me.
Manje mfana kithi njengoba usungumculi odumayo kobulawayo, yini ama plan akho lo mculo wakho? Ulwesifo na sokuduma emhlabeni wonke jikelele?
Mina mfuna ukuduma emhlabeni wonke jikelele. Kahle kahle mfuna ukufaka i-Papa Fields emethi because i-Papa Fields I believe ukuthi so far akukabile umuntu who's telling a story for people to relate about i-Papa Fields. So mina mfuna ukuba he one of those first people who represent Papa Fields on an international market. So I'm very clear to which track here missing here mentor is being received by many people including about South Africa, across kubo Canada. I'm getting a good response even in Africa.
Ha mfana kithi yazi ulesipho. Yo so awungibonise ke ama bars angkhona.
Shake, sithi ngiqaleka ligama GTI intwana yePapa Fields there. Lyrically bathi I'm the next Fender Minion, i-social evenekile anhlaselwe kwe-battalion. Angwasusa mesho phele kubede ngi-champion, sengathi ngazwakala imithandazo as a prayed God. Phusheka indlala lokhula ngendlela lutho, ucwebezela onje ungafaka umfutho. Ungafokhasa ngeke bashilwa ngelutho, noma bekudatha bethi ngeke kube ngelutho. Kodwa ibhanana ngisemncane ngizintwana bengifisa ukuphakama manje ngiqonde isibhakabhaka guqa ufunda ukuthandaza. Ungesabi kuyehlangana, ungeke jise ulwazi uthando nokuhlonipha abadala. Chesa, njenge mini Cooper mina bendi driving nga.
Rizino abebeni pato buka tegilika. Manje bachini ngam, check 7 believer. Mbali estala tele 7 nipela lompigicha. Yeah.
Nice, pada gita.
So, if in the amle ufeli figile, it's actually a single to an album. It's entitled Vernacular Museum. Now, end of April, lapana, I'm looking with at least services in the new level marketing a little album.
GTI ehlabela ke kamnandi ngomculo sakhulayo ohlabela ihip hop obelo Mike wobe we Studio 7. Bafana bakagodlwayo behaya ezikamagebhula inkunzi emnyama isiyangisile ngolwesibili ize itshaywe yidynamos lalimele linqobe laphana bafana kumapenalty laphana hayi ukukhutha kwenu angazi ukubana lalidleni kodwa sithi ayiqhubeke, ayihlome, ayisozibulawe, iposo itshila moya. Kwaneleke okwalamhlanje zihlobo zami kodwa lingayikatshana. Liyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk, bulebelo busuku buhle buroko. Bathu ba Modimo azibe wope makamu angu matukwenduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.